misoro yenhau dzanhasi chishanu ndira 12/2018 ini ndini Evans Zininga mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenderera mberi nekuita misangano nevatungamiri venyika dzemusadak rwendo runo vari kuAngola mumwe mutevedzeri wevatungamiriri veMDCT Injinia Elias Mudzuri vanoshanyira maindastiri nemabhanga muHarare vachiona mamiriro akaita zvinhu Chirongwa chekunyoresa kuvhota chakawedzerwa chopindwa nevanhu vashoma panguva iyo masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kukurudzira kuti vose vasati vanyoresa vatore mukana uyu wekunyoresa kuitira kuti vagovhota musarudzo Imwe nhengo yeMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai inorohwa zvakaipisisa nevatsigiri vezanuPF kuzaka kumasvingo Vatsigiri vezanuPF vanoungana muBulawayo vachionekana nemutumbi wava magura acharumbira avo vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika zvichitevera kushaya kwavo nemusi wemuvhuro mutsaona yemumugwagwa vacharumbira vari kutarisira kuvigwa kumusha kwavo kwanyika kumasvingo Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa mutemo wekuregererana nekugarisana zvakanaka munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am. 4930-13860-6080-15580-15460 kHz per shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6am uye na 2pm mazuva ose. Musakanganwe zvakare kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona.